Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina ndira 30 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo, shamwari zvedu izvi zvatasaina navo chibvumirwano. Vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo.
National Assembly inoti haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari.
Tinoda kuti vanhu vane madisability vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, musenate nomuhouse of assembly.
Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati. Nasi Studio 7 inopinda kuManicaland ichiona mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vanoti paramende haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura apo vasainirana zvibvumirano zvekushanda pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira 14 pamuzinda weparamende, vamudenda vati hapana asingazive kuti nyika haina mari yekushandisa yakakwana, uye ndosaka paramende iri kuita mushandira pamwe nemasangano aya. Masangano aya anosanganisira Remagweta, Law Society of Zimbabwe, Legal Resources Foundation, Gender and Media Connect, Southern African Parliamentary Support Trust ne Women in Politics Support Unit. Vamudenda vaudza Studio 7 kuti vasaina zvibvumirano nemasangano aya nekuti zvakakosha kuve neshamwari zvikuru sei panguva yekushaya.
Patinoshaya zvokushandisa kunyanya mari neruzivo, shamwari zvedu izvi zvatasaina navo chibvumirwano. Vamwe vanounza mari, vamwe vanounza ruzivo kubatsira parliament kuti iite basa rayo nemazvo. Saka zvakakosha kuti tive neshamwari dzinobatsira parliament, dzinoshanda neparliament.
Munyori mukuru musangano rinomirira Magweta vaEdward Mapara vati paramende ndiyo inogadzira mitemo uye zvakakosha kuti Magweta ashande nayo.
Zvinotibatsira kuti mitemo inenge ichibikwa muparamendi inge ino ruoko rwelaw society. Tinenge takwanisa kunzvera zvinenge zvichisuggestwa neexecutive zvichiuya kuparamendi, toona kuti zvinobatsira nemuto upi, tingagadzirisisei mitemo yedu kuti iyo mitemo inobatsira vanhu vedu, but iyo mitemo inenge ichiwirirana nezviri mubumbiro remitemo reconstitution yeZimbabwe.
Amai Valerie Zviuya veLegal Resources Foundation vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanga vagara vachishanda neparamende, chibvumirano chanhasi chasimbaradza ukama uhu pakuumbwa kwemitemo.
Tadzikamisa hukama hwedu neparlament. kusati taita MOU itatagara tirikutoshandidzana zvakanaka ne parliament mairana nenyaya yemitemo yange iri kubuda kuiinterpreta nekupo pfungwa dzedu se civil society organization. Saka izvozvi zvataa nechibvumirano chasungikana zvichaita kuti tikwanise kukooperate zvakanaka for gore restrategic plan reparliament inofunga matoro wana from 2019 to 2023.
Mukuru wesangano regender and media connect amai Abigail Gamanyavati vachashanda nenhengo dzeparamende dzechidzimai zvikuru sei kudzidzidzisa zvekuburitswa kwemashoko pamwe nekushanda nevanotapa nhau.
Tisi kungobvumira apa tiri kupindawo futi tichibatsira kudzidzira kudzidzisa zvemamedia skills for parliament of Zimbabwe administration yacho pamwe chete nemaportfolio committees nemathematic committees kuti vange vachikwanisa kunge mitauro yavo iri gender yatinoti gender sensitive maissues anoafecta madzimai nei tinoona kazhinji asingabudi mumapepanhau edu kana kuti munews dzedu dzemuzimbabwe.
Mazhinji emasangano aya anga agara achishanda neparamende asi nhasi asaina chisungo chekuti acharamba achishanda neparamende chipfumbamwe kusvika mugore ra2023 pachaitwa dzimwe sarudzo. Zvimwe zvichange zvichiitwa nemasangano aya kupa ruzivo kunhengo dzeparamende nevashandi veparamende kukwenenzvera mabhiri pamwe nekupa pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri nechinangwa chekuti paramende iumbe mitemo inofadza veruzhinji. Sezvo paramende isina mari inokwana, masangano aya anobatsirawo nemari kuti paramende iite basa rayo, zvakaita sekubvisa mari yekuti nhengo dzeparamende dzitenderere nenyika yese dzichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemitemo inenge iri kuumbwa neparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati pamwe nezvikamu zvavanoda kuti zvivamiririre muparamende nemudare remakurukota. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo wekuongorora bhiri rakapasiwa nedare remakurukota uye rakatarisira kuenda kuparamende, vakaremara vati bhiri iri rakasiyirira zvakawanda zvinobata kodzero dzavo kusanganisira dzekumiririrwa mudare remakurukota nemuparamende. Mukuru webasa musangano rinomirira vasingaoni reZimbabwe Association of Visually Handicapped vaTimothy Mudari kwavati bhiri iri harina kupa zvikamu zvinofanira kumiririra vakaremara muparamende.
Zvakawanda zviri mudisability bill zvatiri kuona zvatisingafari nazvo sevanhu vakaremara. Dr. pamusoro penyaya yepolitical representation ne voice of persons with disabilities with regards my elections, electing and being elected. Kuti vanotaura kuti ma institutions mamwe ese vanhu vane disabilities vanofanira kurepresentwa at 5% quota, but they leave out the very critical institution ye legislature, which is the parliament. Kuti how representative is vanhu imomo with regards vanhu vane disabilities. Tinoda kuti vanhu vane disabilities vave represented at least 10% quota in both houses of parliament, mu senate nomu house of assembly, but the bill is silent about that. Vanotaura kuti vanhu vane disabilities must compete at the same and given opportunities zvangofana nevamwe. That is not fair.
Vakaremara vanoti munyika mune vanhu vakaremara vanosvika mamiriyoni maviri, nekudaro vanofanira kuve nevamiriri vanoenderana neuwandu hwavo mudare reparamende. Vakaremara ava vati vanoda vamiririri zvikamu zvinotangira pagumi kana pagumi nezvishanu kubva muzana kunge zviri muparamende. Vakaremara ava vatizve pari zvino vanomirirwa muparamende nezvikamu zviviri kubva muzana chete, izvo vati zvishoma. Mumwe wevange vari pamusangano uyu amai Nyunyutai Mudzingwa vati ivo kunze kwekumirirwa muparamende vave kudawo zvikamu gumi kubva muzana mudare remakurukota, nekuti ndimo munofambiswa basa rose rehurumende.
Isu tiri kuda 10% representation both kuhouse of assembly nokusenate, uye hatidiwo kugumira kwokuzve kudzimba mbiri idzi. Tinodawo kuguma tava kutivewo maministersowo. Tinoda kuva naminista ane disability noti mumwe chete. Toda kuti tadai tatogona kuti ndopatingatangira pa 5% papirawo. Tiri kuda kuva represented at all levels. All. Hatisaka kana tichiti all ka tinoda kuti pese ndokuti tisvikewo pa 2030 agenda tauyawo kwese. No one should be left out ka.
Pastor Kava Mugwadi, awanoshana nesangano redisability amalgamated community trust, vatiwo bhiri iri rinofanira kuve nemutemo unoita kuti vapiwe zvikamu zvinopfuura gumi kubva muzana pakupinzwa mabasa, mungave muhurumende kana makambani akazvimiririra.
Ini ndanchifunga kuti chikamu chavaifana kuisa 10 to 15%, then vo encourageawo vanhu vemacompanies kuti vava vaemploye vanhu nokuvabvisirawo chimwe chidimbu chetax, zvo encourageawo kuti vatore vanhu vakaremara kumabasa vakawanda vachiona benefit yacho uye vaka disability sector ichibenefita. Ndo zvandanga ndichifunga ini kuti dei vawedzera chikamu vobvisawo vobvisawo tax pakuti ukaemploya vanhu vakaremara namba yakati, tinenge tichibvisawo percentage yakati yetax. Zvobatsira kuti vanhu ivavavo vaone benefit yekuemployawo vanhu vakaremara.
Iri iri rinotarisirwa kuzeiwa muparamendi risati rapasiswa kuti rizosainwa kuita mutemo nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Komiti yeSenate yemuAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yanyorera hurumende yeAmerica kuti iwedzere zvirango pavanhu vakatemerwa zvirango izvi neAmerica, nekuwedzerawo mazita evamwe vanhu vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu. Kuti tizeye nyaya iyi, tabata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza kuti tinzwewo maonero avo.
America ameno kuti iri kuda kutifungira kudii, nekuti zvese zvavaida kuti tiite tiri kuita senyika, mareforms avaitiite emutemo tiri kuita, zvavakati zvemahuman rights tiri kuita, zvese zvavakatiti tiite tiri kuita. Saka hatichaziva kuti chavari kuda chaicho chaicho ndechipi, asi tinogaroziva kuti chavari kuda inonzi regime change, nekuti iye zvino kana vachiti tiri kunonoka kuita mareforms, vanenge vachireva chino kuti kuparamendi kune matanho anotorwa kuti mutemo uzobuda, kana ari maamendimendi kana kuisa mumutemo munyowani. Saka zvese tiri kuita iye zvino izvi, mutemo unonzi aipa uya tiri kutomubvisa patiri kuvhura paramendi apa, tinenge ta freedom of information bill iriko yezvinezvi, inenge yaact. Ikange yaact iyoyo tatobvisa aipa. Saka zvavanoda mopa takaita. Saka chavanoda chaicho chaicho shiye hatichanyatsoziva.
Vamwe ka vari kuti izvo vari kuona vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano, uye hurumende yakavimbisa kuti vaya vari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu vachasungwa, asi kusvika pari zvino hapana chaitwa.
Minista pane vanhu vakapfuurwa vaya muna August 1, minista veforeign affairs Dr. F. Bimon vakataura pachena kuti gore rino nyaya yacho yanga ichiongororwa nguva dzese, saka gore rino izvozvo zvichatarichwa. Saka ndo zviri kuitwa izvozvo. Dambudziko riri kuita America nderekuda kunongedzera president futi musoro, vachiti ita zvakati, ita zvakati, ita zvakati. Zvino hazvikwanisiki, president havangaiti zvinoda America, president vanoita zvinoda maZimbabwe. Saka ende president vanofamba nenguva yavo yavari kuda, kwete zvekumanikidzwa kana kumbunyikidzwa, kwete. Saka hatizive, nokuti fanika nyaya iyo yekudzanzi kana vanoda kuratidzira vari kurambidzwa kuratidzira, havasi kurambidzwa kuratidzira, vari kunziteedzai mutemo.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vari parunare muHarare. Tabatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge kuti tinzwewo divi ravo.
VaZulu, zviri kuitwa neAmerica yanga iri garo ziva, nekuti izvi zvagara zviri zvinhu zvinoitika mwedzi wandira wega wega tichiendawo kumwedzi unotevera, mwedzi waFebruary, nekuti nguva iyoyo tese tese tinotoziva kuti inguva inoongororwa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Panguva iyoyo panonzoburitswa gwaro reexecutive order rinenge richiita yatingati pachirungu extension nerimwe gore yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe, especially izvo zvinenge zvisina kugara muzvidhera pachayo, nekuti zvidhera inonge ichizoongororwa nedzimwewo nzira dzisiri dzekungoti executive order chete chete. Saka zvekuti zvirango zviri kunzi zvirambe zviripo, zvekuti pari neye varikuda kubviswa, ndinodaira kuti pamwe ava ndevasisiri muhurumende kana kuti vakafa vakafanana navana vamugabe, kuchiwedzerwawo vamwe hazvingatisanisi. Nekuti mukatarisa mukuitika kwezvinhu kubva gore rakapera kusvika mugore rakapera museri muna 2018, munorangarira imi kuti pane kupfurwa kwevanhu vatingati macivilians nemasoja muna August, pane zvakare dzokororo yechiitika yechiitiko ichocho muna January yegore rakapera. Vapfuri vatove vanhu vaakuzivikanwa kuti uyu ndiye akapfura, uyu ndiye akatumwa, nekuti vehurumende yeAmerica vanenge vanewo maonero avo nemaziviro avo netsvakurudzo dzavo dzavanoita muhurumende. Kana mune vambunyikidzi vari kutozivikanwa, kana vanga vasipo, ava ndo vanenge vaakuwedzerwa. Kana pane mamakambani anga asipo, aya ndo anenge aakuwedzerwa. Saka izvi hazvitishamisi. Chingatoshamisa hacho inyaya yekuti tarisiro yehurumende yeZimbabwe inogona kunge yanga isina kunge yakananga nezhira iyoyo, nekuti tarisiro yeZimbabwe yanga iri yekuti zvinhu zvinge zvichirerutswa, zvinge zvichiita nani. Asi chokwadi chiripo ndechekuti maonero anenge achiita America, maonero anenge achiitawo vamwe vanotori munyika, ndeyekuti hapana zvakanyanya zvasanduka kubva panguva yaMugabe kusvika panguva yatiri kurarama iye zvino, maringe nenyaya yematongero ejeketere, kana maringe nenyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu, kana even mune zveupfumi chaizvo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vaJoy Mabenge vachitaura vari paRunare muHarare. Dare reSenate remuAmerica riri kuenderera mberi richizeya nyaya yekunzwa yokuzeya kuti ronzwa here kubva kuzvapupu kana kuti kwete, panyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari muzvinafundo paWesley College kuBoston, Dr. Chipo Dendere, vanoti zvizhinji zvingadzidzwe neZimbabwe pane zviri kuitika kudare pane zvizhinji zvinogona kudzidzwa neZimbabwe pane zviri kuitika kudare reSenate muAmerica. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Zvaranasi zvatinanzoti zviri kuitika ndezvekuti maRepublicans vanenge vakwanisa kuunganidza mavotes akakwana kuti vasaunza mawitnesses kutrial.
Izvi zvinorevei?
Zvinorevei zvokuti zvatakangonzwa panguva yaitaurwa kuHouse of Congress ndo yega evidence ichange iripo, zvichireva izvo kuti hapana evidence itsva ichaunzwa. Nekuti pakashedzwa mawitness vanenge vaakukwanisa kushedza nyangwe vamwe vanhu vatisina kumbonzwa vachitaura.
Munoona izvi zvichizofadza vaTrump here semutungamiri wenyika, uyezve patwitter apo patinogara tichiona vachinyora, pane zvavari kunyora here?
Vari kunyora zvizhinji paawa yapfuura iyo. Vava kuataka vanhu vari kurana process Congress chief, asi nyaya I think iri kunyanyisa kunetsa iko zvino ndiye bhuku ravaBolton riri kunzi rakabuda. Vamwe vari kuti bhuku iroro rine zvinhu zvinogona kubatsira panhau yeimpeachment. Saka zviri kunzi masenate anga akwanisi kuverenga bhuku racho. Vamwe vari kuti bhuku harina basa nekuti vaBolton havana kushedzwa kuti vauye kuzotestifya. Saka tangomirira kunzwa kuti chii chichaitika nebhuku racho. Asi zviri kunzi malawyer mamwe ati bhuku iri rine information yange isingafanirwe kunge irimo, saka zvinogona kutinetsei.
Takatarisa iro bhuku irori, tinoona vazhinji vari kutaura nezvaro. Mungawana zvakanyorwa mubhuku umu zvichizotorwa sehumbowo here?
Zvinogona kudaro, asi ndiri kuona kunge nekuti harisiriro bhuku rekutanga ranyorwa nemunhu avanga achishandira vaTrump. Ndiri kuona kunge rinogona kunge risina zvinhu zvinonyanyisa kushamisira sezvokufungirwa nevanhu ini, kuti vanhu vari kufunga kuti richange rine humbowo hutsva. Asi handifungi kudaro, dai paine zvinonyanyisa kuchinja kesi zvavaida kutaura vaBolton vangadai vakazvitaura kare kare.
Pane zvingadzidzwe here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika muno?
Chakanyanyisa kukosha kuZimbabwe ndechekuti kana pane nyaya iri kuda kuendeswa kumatare, hazvifanirwi kuregedzwa nekuti zvinenge zvichinzi uyu mukuru wenyika kana kuti uyu akakosha. Nekuti kana matare achishanda chaizvo sezvaanofanira kuita, kana munhu ari innocent anozongoonekwa kunzi hapana mhosva yaapara.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere vachitaura vari paRunare na Marvelous Mhlanga Nyawuye we Studio 7 vari muno mu America. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wesangano reWorld Health Organization anoti achatora nhasi danho rekutara kana kusatara kuti chirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanosvika zana nemakumi manomwe pasi rose, chirwere chinganzi chavhiringidza pasi rose here. Svondo rapera, WHO yakati chirwere ichi icho chabata vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana manomwe changa hachisati chasvika pakutarwa sechirwere chavhiringidza pasi rose chinoda kurwiswa zvechimbi chimbi kana kuti global health emergency. Russia yabatana nenyika dziri kuedza kudzivirira kupinda kwechirwere checoronavirus ichi kubva kuChina. Danho iri raratidza mafungiro ehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaMihali Mishutini. VaMishutini avo vamusvondo repiri vari pabasa vaburitsa urongwa hwavo hwekudzivirira chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa havasi kuwirirana panyaya yekuti matambudziko atarisana nenyika munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi ogadziriswa sei. Chiri kuwiriranwa nevaviri ava inyaya yekuti panoda nhaurirano asi kuti dzoitwa sei ndipo paita kuti vave makara asionane. VaChamisa avo vanga vari kuSouth Africa neZuro vanoti panoda mutongi gava sezvakamboitwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki pakazoumbwa hurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Asi vaChamisa vanoti havasi kuda hurumende yemubatanidzwa asi kuti nhaurirano dzinofanira kuunza utongo hwejekerere poitwa sarudzo dzakachena. Asi vaMnangagwa vanoti nekune rimwe divi havaone paine chinangwa chekuunza mutongi gava vachiti nhaurirano dziri kuitwa pasi pePollard. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Monzora uye munyori wezvemutemo muZanu PF vaMunyaradzi Paul Mangwana. Totanga kunzwa kubva kuna vaMangwana.
Kwiranavo nokuda kwekuti chinhu chihombe chaicho inova constitution takainegotiata pasina mutongi gava. So hati we don't need mutongi gava kuti vana veZimbabwe vataurirane kuti ikonomi yavo vangaisimudza sei. Nyaya dzemapolitical rights kana paine anofunga kuti hazvikufamba zvakanaka angotiwo apaindakamboapply kuti ndiite meeting handakupuwa mvumo namapurisa totaurirana kuti tingazviita sei, hazvidi mutongi gava zvese. Takakwanisa one ini navaMonzora nevataitungamirira nguva yeinclusive government takakwanisa kubudisa chinhu chikuru chinonzi constitution iri kutonga nyika izvezvi pakaa pasina mutongi gava. Vamangwana vakanganwa kuti pataita constitution takaita vana mutongi gava vaviri, Professor Phineas Makurane naProfessor Hobsons. Vanhu maZimbabweans ekuti tingati maunsung heroes and heroines yeconstitution making hongu wamangwana neni ndisaitungamira. Asi pakutanga patakatanga kuita chirongwa ichi tanga tine kupokana kukuru tikabatsirwa naProfessor Phineas Makurane namai Hobsada vachitibatsira kuti tauriranai zvakanaka ndiyo vatongi gava ivavo. Kana tichiti mutongi gava hatireve munhu anobva kunze kwenyika, kwete. Tino mutongi gava anogona kutova ishe mambo munyika muno, anogona kuva reverend, anogona kuva bishop, anogona kuva mutrade unionist, chero ari munhu chete wekuti mapolitical parties maviri vanoita yatinoti respect kwaari. Zvinenge zvakanyanya kunaka kuona kwatinoita akaita munhu anenge achibva kune imwe nyika. Vanoti zvavo vatongi gavo vanobva kunana Sadat kana kunana African Union vatorwa, havazi vatorwa nokuti Zimbabwe iparty yeSadat. Kana isu tikati taakutaurirana paine vana mutongi gava, chavanorudza chaicho hatichioni. Takamboita wani tinana mutongi gava munyika muno?
Tomboya panyaya yekuvandudza bumbiro remutemo, muri kuiona sei mevamangwana? Sei zvakakosha panguva ino?
Ministry of Justice vakatarisa constitution yatakanyora vakatobudisa maareas avaiona kuti haana kunyatsobuda zvakanaka. So mutema utinokupiwa nyorwa uchachinjiwi vanhu vanogara vachiutarisa vachiongorora voona zvinoda kukwenenzverwa, saka vane maareas avakaona anoda kukwenenzverwa ndo akapropozwa kuparlamendi. Vamonzora variko kuparlamendi ngavanoagiwa nyaya yavo kuparlamendi ikoko, kana vachiti hapafaniri kuchinjiwa zvinopera kuparlamendi.
Vamonzora,
bumbiro remutemo harizi reparlamendi wamangwana. Bumbiro remutemo ndiro mwana wese weZimbabwe. Tikati isu mutemo weZimbabwe constitution inongogadzirizwa kuparlamendi chete, tinoita mistake nekuti patakainyora tinangoinyora tiri paramendi chete. Vana veZimbabwe vakavhota sezvamunoziva overwhelmingly muna 2018 kuti iri ndo rabumbiro redu. Woona iko zvinezvi kune zviri kunetsa security munyika muno, panzvimbo yekuti hurumende igadzirize izvozvo iyo mamata mamata nebumbiro remutemo. Ende zvavari kuita zvacho ndezvekuda kudzosa masimba kumunhu umwe chete somuenzaniso. Zvatanga tanyora ndezvekuti kana tichienda kusarudza president, anofanira kutitaurira kuti vice president wake ndiani. Toenda tichiziva kuti president ndivamangwana, vice president wavamangwana ndivamonzora. Tobva vanhu vachibva vavhota vachidziva kuti tiri kuvhotera package iyo. Zvichiita kuti kana president angobva, hapasina zvekuchipitsirana maziso kuti anopinda ndiani. Automatically vice president anobva apinda. Zvinoitika kuAmerica, zvinoitika kuMalawi, zvinoitika kunyika dzakawanda. Zvakaonekwa nevana veZimbabwe.
Vamonzora vanoziva chikonzero chakaita kuti tisuspend close iyoyo for 10 years. That's why that close isina kumboitwa implemented. Vari kuzviziva vamonzora.
Zano PF yakuda kupinza succession problem yayo via the constitutional amendment.
Hatina succession problem. Hatina succession problem.
Vamangwana, asi ichokwadi here kuti muruda kudzorera masimba kumunhu mumwe chete?
Hatisi kudzorera masimba kumunhu mumwe chete. Tinonzi president is an institution, it's not a person. So we need a president which is executive.
Muteedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika, munyori mukuru wezvekudyidzana, munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Manzwawo zvakare kumuteedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora. Vaviri havanga vari parunare muHarare. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. nasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika panguva iyo zvinhu zvakaita chamupidigori munyaya dzezveupfumi nechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. National Assembly inoti haifaniri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari. Vanhu vakaremara vanoti havasi kufara nezviri mubhiri repersons with disabilities, iro vanoti harina kuisa zvido zvavo mukati. Vateereri, hatina kuzokwanisa kukupai nyaya yemamiriro akaita zvino mumanikaland, nekudaro tichakupai nyaya iyi mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani kumagumbi yamani omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 zivandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sithi ezinto esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze violence lezincwadi zisenzakala singazilungisa njani.
Amalunga amabandla ezombusazwe akumanyano wePollard abuthene koBulawayo exoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isisekelo sombuso.
AmaDemocrats baqhubeka indlela yokufaka information obala ukuthi umuntu ongazwela. Labana amadoda kaTrump basebenza okwabo labo ukuthi bayanceda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information engani isinyango nengani kayivele aphondakala ukungenelana njani lendaba esikhuluma ngayo yenjiwe.
Amagqwetha amela umongameli Donald Trump wele Melika. La malunga ebandla lama-Democrats baqhubeke bephendula imibuzo yamalunga edale le-Senate kudaba lokuthoniswa kukamongameli Trump. Lamhlanje esigabeni sethu sesine senhlelo zodubo lwendlala sikhangela ukubhekane labahlala emadolobheni kakhulu emalokitshini ahlala abanengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga amabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho lwedluleyo akunkulumo zomanyano wePollard abethe gwaqa lamhlanje koBulawayo embuthanweni wengxoxompikiswano yokuhlaziya umthetho osedale lePhalamende ojonge ukuguqula isekelo sombuso oweConstitutional Amendment Bill. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo ekoBulawayo.
Umbuthano wamabandla akunkulumo zePollard wenzelwe ehoteleni yeRainbow Hotel koBulawayo. Abakade bekulingxoxo bathi bafuna ukuthi amalunga amabandla awo anikezwe ithuba lokukhangelisisa umthetho lowo, njalo kumele idale lePhalamende kube yilo elikhetha umongameli nxa kungabe okhona esekhitshiwe kumbe wabhubha esesihlalweni. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezombusazwe ePollard Subcommittee on Governance and Legislation, njalo oligqwetha uMnumzana Love Mo Maduku, uchasisa kabanzi ngabakade bekubuthanele lamhlanje.
Government gazetted constitutional amendment bill that is a number of provisions that is suggested. So we are discussing
sikhuphisani ngokuguqula kwesisekelo sombuso okumumethe izinto eziningi esiziveke sobala. Injongo kodwa njengekomiti yePollard sifiso sokuthi udluliselwe phambili linguquko ukuze kufike isikhathi lapho sonke esiyingxenye yalolu hlelo sikhangele zonke izinto ezifuna ukuguqulwa, ezifana lomuntu ozabe evele ekhethelwe ukuhambisana lomongameli welizwe ekhethweni kufakwe endaweni yawo umthetho othi umongameli nxa engafa ibandla lezombusazwe lisiphe umongameli. Kodwa kuhanje ukudala lePhalamende elizahlala phansi njenge-electoral college lisiphe umongameli lona.
Elinye
Omunye njalo ilunga lePollard unkosikazi Priscilla Misi ayirambu imushonga owebandla leMTCT uthi lanxa bekhuluma ngokhetho bafisa ukuthi balungisise indaba ezifana lobudlwangudlwangu.
Sithi ezinto esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi kanti vele into ze-violence lezinxa zisenzakala singazilungisa njani.
Omele iNational Alliance Party umnumzana Mgcini Nyembe uthi amalunga edale lePhalamende ayiwo abawakhethayo yiwo alesi sindo sokuthi akhethe umuntu olesithunzi ukuba ngumongameli.
Xa sikhangela i-succession, it makes a lot of sense ukuthi i-institution esiyithi esayifakayo kuparlament bahlale phansi babone indimbano ongasikhokela futhi.
Umnumzana Khumbulani Ncube obephathekile emhlanganweni lo uthi isifiso sakhe ukuthi abangaphandle kwamazwe bavunyelwe ukuvota.
Sibesifisa ukuthi ama-diasporans evunyelwe ukuvota.
Amalunga womanyano wamabandla ezombusazwe owePollard athi azimisele ukuzama ngazo zonke indlela ukuthi lapho kufika ukhetho luka-2023 imithetho eminingi isiguquliwe ukuze labantu bakhululeke ukuthi nxa kukhona okubahluphayo bengesabi ukukhuluma ngoba kulilungelo labo belakho ukuvikelwa isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele umongameli Donald Trump lawe bandla lama Democrats banikwe ithuba izolo lokuphendula imibuzo yamalunga edale le Senate kucala eletheswa umongameli Trump elokufuna ukusebenzisa ele Ukraine ukwenzela ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo. Amagqwetha kaTrump athi akulacala alidalayo ngoba wamisa ukuphiwa kwele Ukraine uncedo lwemali yokuthenga izikhali efuna ukuthi licubungule inkohlakalo ethiwa yenziwa ngumnumzana Hunter Biden indodana kaJoe Biden alakho ukuncintisana laye kukhetho lukamongameli walonyaka. Kodwa abebandla lamademocrats bathi uTrump wayedinga ukungcolisa nje igama likamnumzana Joe Biden. Kusasa amalunga edale leSenate akhangelelwe ukuvota kukhetho lokudinga ukuba kube labafakazi kumbe hathi ekuthoniseni kwaleli cala. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Priscilla Ndlovu oyisizalane seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika.
Ngibona ngani kuhambe kuhle. Engikubonayo ukuthi amagqwetha kaTrump namademocrats, amademocrats bakhubeka indlela yokufaka i-information obala ukuthi umuntu wonke azwele. Labana amagqwetha kaTrump basebenza okwabo labo ukuthi bayameda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information enyangikhona engani kayivele akuqondakala ukuthi ingenelana njani le ndaba esikhuluma ngayo i-impeachment.
Kukhanya ngazani amagqwetha kaTrump ayithula ukuthi bangani bakwazi ukuthi kule cala lenziwayo la. Kodwa ke bathi loba kunjalo ulelungelo lokuthi ayenze ezinye izinto nxa ebona ukuthi kufunwa nguZulu. Kambe kunjani kunokho?
Hayi, ilungelo umongameli welizwe ulalo, but kodwa lapha okuselakalayo ukuthi ilungelo lakhona kumele libe lesilinganiso sokuthi lokhu angakwenza. Kodwa nxa ilungelo langifana selilaneli elifaka umumo welizwe endaweni yokuthi upresident njengokutsho kwamademokrats ukuthi uzidingela ukuthi awine i-election ezayo ngokungcolisa omunye umuntu anqintisana laye, hhayi lokho kungaphandle komthetho, ngoba kungenziwa njalo upresident abaningi bangabenza lokho kwenziwa bengezake baphume bonke babe sebehlala bewina kuphela ama-two term abo ngenxa yokuthi umthetho uyabavumela ukuthi omunye angathi uyavuzithanda kumele umngcole.
Nxa sikhangele isibonazani-ke kuyakhulunywa ngabafakazi kuyavotwa-ke kusasa, kambe kuzahamba nje?
Ha, leyo yinsinda tu, akuqondakali. Kukhanya ngani abantu laba bangapha bedelela ama-Republican lanxa bephuma beluma bexhanxada, omunye uyabe efuna ukuthi kube lama-witnesses akho uyabaubufakazi kube khona ngelinilanga, uzwakale ngasafuni ngelinilanga ukuthi baphume bazwakale baphumele egcekeni bame. Ngibona ngani mina baqhuba indaba kuyayenza phela lakhona. Uyakhumbula bevotela ulokhu zenu uSupreme lokhu zenu Church lwanu uCavena, ngibona ngani kuzaba yiyo naleyo ndaba.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu Isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseSeattle eWashington khona pha kweMelika.
Ningakhutwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kuhlandla lethu lesine lenhlelo eziphathelane lendlala, abantu abaningi babikwa bebhekane lendlala emadolobheni ikakhulu emalokitshini lapho okubikwa kulabanye abadla kanye ngelanga, abanye besinda ngokucela ukudla kwabomakhelwane lezihlobo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu olwe social welfare luthi imuli ezedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,237 households eHarare lakoBulawayo kazenelisi ukuziphilisa ngenxa yendlala eyesabekayo eZimbabwe. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Clifford Matorera uthi iningi labantu laba bakoBulawayo.
We've started to identify people in every community. We have started with Harare.
Sikhangela ukubadinga laba bantu emphakathini wethu. Siqale ngeHarare lakoBulawayo. Nxa sikhangela ibhajethi yethu ka-2020, imali yokusebenzisa kulo msebenzi, sifuna ukungezelela kunani labantu okumele bathole lolu sizo.
That is to look in all other urban areas so that at least we identify the more vulnerable people.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni. Omunye wababhekane lendlala ngugogo uSamusi oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lanhlanu ohlala eRugare eHarare.
Okwesikafu okwethukela ngisizalangala ngokuthi abalojayo bangangipha bangiphe khona sengisiyacela abanye babe sesihlangana labo sesenza iround yegrosari kulapho engizuza khona ukuthi ngizuza amafutha ngizuza irayisi ngizuza ifulawa.
Baningi ababhekane lendlala njengogogo uSamusi. Unkosikazi Tsitsi Simon olabantwana abahlanu uthi uMangoye selala eziko.
Kudliwa ekuseni lantambama kuphela. Ekuseni kwakhona siyabe sibheka irayisi. Ntambama yisisitshwala lamaveji ngoba inyama iyadula. Unxa udlile uyakudla ama-chunks wasiwenza njengenyama. Okunye konke lokhu kuyadula, amatemba ayadula, inyama iyadula.
Uthi kayeneli le mali ayiholayo.
Imali yakhona ayiqedi loba 5 days ngoba ilutshwana. Sawumuma wakhona vele unzima.
Labasebenzela uhulumende abanjengomnumzana Victor Dube bathi kabasenelisi ukuthola ukudla okufunwa zimuli zabo.
Hayi, indlala ikhona sibili. Indlala ezwayo sibili ukuthi lathi vele sisweni ukuthi singenzani. Ngoba umholo wethu umncane kakhulu, angeke ngisho ukuthi umholo. Ngingathi lokho ababekubiza ukuthi food for work kudala. Ngoba nxa uhola wena sokukhitshwe khonokho okukhitshwayo kuhulumende, iholo lakho lifike kuma-$600 njengami mina. Khonapha ndabantwana ababili abakucollege abakuma-university. Angikwazi ukuthi kuza kwenzakala njani ukuthi ngizababhadalela mbeni sokuyikuthi bame ukuya esikolo.
Ugcizelela esithi sokwaphela ukudla kathathu ngelanga.
Ungadla kanye kuphela sokwenelisini. Ngoba nxa sikhuluma sibe ukuthi kukhona uyakuthatha ngapho ukudla ukuthi udle kathathu. Uyakuthenga ngani imali uyiboni ncane nje.
Umfelokazi uSilindile Gajeni ohlala emzini omkhulu weMpare, ilokichi elidala kakhulu edolobheni leHarare, uthi baphila nzima.
Imali ayisathengi lutho. Sokusebenzisa iyusa lapha thina amayusa siwatholi. Indlala, izindlala isibulele. Izinto ziyadura, isikafu siyadura.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi bayahlupheka abantu abaningi emadolobheni nemaphandleni ngenxa yokuswelakala kokudla okubangwa yikungani kwezulu. Umnumzana Nils Balzer, umsekeli womqondisi we-WFP eZimbabwe, uthi ukhanya lizakhuphuka inani labantu abangela kudla ngenxa yokunganikwe zulu ngemfanelo.
Over the past years, and it's a comparatively new phenomenon, that we find food insecurity increasingly in urban areas as well. Traditionally, it's more a issue in rural areas.
Sesibona udubo lokuswelakala kokudla solukhula lasemadolobheni. Lokhu bekwande endaweni zemaphandleni. Kodwa lo nyaka sibona ukuthi phakathi kwabantu abayi 7.7 million ababhekane nalolu dubo. Abafika phose i 2.2 bakhona kungabatholakala endaweni ezihlukeneyo zemadolobheni. Hathi Harare kuphela, kodwa amadolobha wonke elizwe.
Not just Harare, but many peri-urban areas in Zimbabwe.
Kukhangelelwe ukuthi lizakhuphuka inani labantu abadinga uncedo kuhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ngenxa yokunganikwe zulu ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis, sizalethulela ihlandla lesihlanu kusasa lalezindaba eziphathelane lodubo lwendlala. Thiyani indlela. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuthi abesifazane bona baliphatha njani udubo lwendlala ehlasele ilizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwele Melika, abakudale le-Senate ngapha kwele-Melika ukomite ebonango ukudlelana lamanye amazwe sebecele uhulumende kamongameli Donald Trump ukuthi engezelele lokususa amanye amabizo kuluhlu abafakelwa izijeziso zenotho abakubandla le-ZANU-PF ngoba besephula ilungelo loluntu lenkohlakalo ekungaqhubeni kahle ukhetho. Umnumzana Chris Coons webandla lama-Democrats lomnumzana Jim Risch umgcinisihlalo we-Senate Foreign Relations Committee webandla lama-Republicans bathi kumele usibalukhulu obona ngezemali umnumzana Steven Mnuchin lomnumzana Mike Pompeo obona ngobudlelwano lamanye amazwe benze lokhu ngokushesha. Bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu kwangena umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni labanye bakhe ngomnyaka ka-2017. Lokhu kuphume embikweni obusebulenjini be-internet kukhasi le-United States Foreign Relations Committee. Lanxa ibandla le-ZANU-PF lisithi akula sidingo sokuthi umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa angenele udaba lweZimbabwe, ibandla le-MDC lithi umlamlankunzi uyadingeka ukuze kulungisiswe ukubhidlika komnotho kanye lezombusazwe. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa use-South Africa kuyacela uRamaphosa ukuthi amlethe ndawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze bakhumisane umlotha. Uthi abomanyano we-SADC labe-African Union yibo labo kumele bangenele kulolu daba. Kodwa abe-ZANU-PF bathi uChamisa kumele angene kunkulumo ze-Pollard nxa efuna ukukhulumisana loMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcinisihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sikubona kuqakathekile ukuthi akhulumisane lobaba uPresident Ramaphosa. Isizathu singokuthi uMnangagwa yena ngokwakhe kaboni ukuthi kuleli lizwe sokonakele. Njalo sonke siyazi esintwini ukuthi uma kunokuphikisana ekhaya sasidinge umlamulankunzi oyabe ongumuntu ongathathi icele kodwa ezama ukuthi ahlanganise laba bantu abaphikisanayo ngabantwayo ekhaya.
Babankomo nanso lilo ubona njani lo lwidaba?
Esikwaziyo thina umhlaba wonke ukuthi kwabo upresident ubaba uIdina ngakho akazange yale ukukhulumisana lebandla leMDC. Into ekhona ukuthi bona yibo abangafuni ukuthi babe ingxenye yenkulumo ezikhona lamanye amabandla akhona okwazakala ukuthi akontesta ukukhetho oludlulileyo ubona abafuni. Yiqiniso elikhona ubaba uIdina ngakho akayalanga singazi ukuthi bona ngemizamo ukuthi badinga abanye abantu bangaphandle kwamazwe bazama ukuthi kube njani.
Kuthiwa buyani kupolati Makhumalo kanti libalekelani?
Kambe mhlonishwa kungitshele shuwa ukuthi uleqinisa lokuthi wena silabantwana ababili owakho lowami. Owami upase ugrade 7 owakho wapasa ufund 4 sesisiya kugraduation. Ubususithi wena hayi Makhumalo bisa owakho umntwana lanxa epasa ugrade 7 azograduata kuform 4. Kanti ipolati leyo okhuluma ngayo mhlonishwa wami sizahlala njani? Kukanti bonke laba bakupolati akula lo yedwa olomneli wephalamende phalamende ngaphandle kwamakhupha lobantu ababili thina silabantu abayi-130. So lapha sifuna ukuthini?
Kuthiwa likhuluma lamazero kupolati babunkomo.
Into fanti siyivume siyazi sonke yikuthi khona kule constitution isisekelo sombuso angitsho esikhona eZimbabwe asiqambe ukuthi akube lezinto zonke lezi esikhuluma ngazo namhlanje. Lokhu luthando lwebandla eliyabe lithe lawina lathola ama-seats amaningi lathola upresident ukubana likhiphe isandla sothando sokuthi kuyani sikhulumisane. Asikho ukuthi khona it's a must kumbe yinto yokuthi abantu fanti bafose, but lokhu kutshengisela ukuthi ubaba upresident mina ngakwa kulothando lokuthi akukhulunyiswane ibandla leMDC eriyababuthanisa alibuye lihlale phansi lungisensi sonkeni singabantwana bezimbabwe. Iqiniso elikhona ukuthi vela lapha kwaba lo muntu oyedwa owawina i-election nguye nalo okufanele ukuthi khona abe nguye ofaka singathi imbono yokuthi ilizwe lingabuswa kanjani.
Asivumelani babankomo, ngikubuza umbuzo olula uthe mina mina lawe silabantwana ababili owami upasa ugrade 7 Nkomo wapasa form 4 asito kwankomo upase university so kule graduation la wena Nkomo usithi kimi Makhumalo yisa umntana wakho kwagrade 7 abuye enast lapha azograduate. Ugraduate angaliphi yena engafikanga e-university kwamona? Awusoze ukuthi wena umntwana wapasa ugrade 7 niyohambe yagraduate e-university. Thina sithi ephalamende silabameli ephalamende abaningi ukwedlula bonke laba abakupolati ozero laba bini bepolati. Bekuqakathekile ukuthi kubuye izano leli-ujisi lababushanisa kuhlaliswane phansi sivumelane ukuthi hhayi lapha sizoduke somele sikhulumisane umlota. Sokuthi sikhulumisane umlota asidingeni umlamulankunzi, sivumelane umlamulankunzi wakhona. Hatsho ukuthi njengoba ngezizani liyinile yini selidinga umlamulankunzi yini futhi eselisitshela ukuthi kuyanini sikhulume.
Nanso baba unkomo, kwalani ukuthi ubaba uMnankagwa ahlale phansi lo Tshamisa ngaphandle kwepolati?
Lokhu yaso kuyi-demand. Yabona into okuthiwa i-demand lesicelo ukuthi yene sidlule ku-election kwaba kule constitution yelizwe eyo esikhokhelayo. Ayitsho ukuthi uma umsethe wawina thatha laba bantu laba abantu. Iyona ikhuluma ngokuthi osewinile nguye okhokhela ilizwe. Ngokunjalo lo osewinile sethe wonke umuntu ongabe ngu-grade 7 lalo ose-university lalo ongabi yani lapha sihlale phansi ngoba laphana singene e-ground phela ngalinqoba. Ngiphani ke imbono yenu yonke elinayo sibona ukuthi lizo singalijikisa kanjani. Okudingwa ibandla leZANU-PF ukuthi iMDC ekhokhelwa uMabutaniza ayibuye layo sikhulume singabantwana bezimbabwe sonkeni.
Ukuyiphetha Makhumalo, ungathini kuzulu weZimbabwe okhangelele kubaba uTshamisa lo Mnankagwa ukuthi babe yibo abathola isisombululo kudaba oluhluphayo?
Zizalana zaseZimbabwe, izanu isisibulele sikhuluma kunje nje kasihle asiye ezibhedlela amafutha enqona zomlungu vele kawabambeki. Ake lingitshele ukuthi nxa kuthiwa siya kupolati sabona sekendlelile kupolati omakhuphe seligqoka amasikafu ezanu, kanti nizagqoka njani isikafu sezanu wona usithi ipolati ngumlamulankulu? Yikho thina sisithi kunzima ukuthi singene lapha ngoba bona labo zero beneli labo naba abakupolati ngabantu bezanu.
Kuyiphethe baba unkomo.
umongameli elimthethileyo zizalwane zezimbabwe kayananga ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane njengoba lizizwela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngoba kuthamisa abafuni ukuthi babuye etafuleni zizalwane zezimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanu PF, njalo wake waba ngummeli weInsiza South edale lephalamende. Ubexoxa endawonye lomgcinisihlalo weMDC unkosazana Tabitha Khumalo. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yomdlalo wenguqu elizweni eZimbabwe Football Association iZifa, uFelton Kamambo, uthi ulethemba lokuba umqeqeshi omutsha oweqembu lesizwe elama Warriors uZdaravako Lokavisk uzathuthukisa umdlalo wenguqu eZimbabwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwobulawayo.
Ihlanganiso yeZifa ilobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emibili lomqeqeshi omutsha weqembu elimela ilizwe leZimbabwe uLokarusic. Umkhokeli weZifa uKamambo utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba lomqeqeshi uzaqala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili. uLokarusic uzothatha isikhundla esatshiwa nguSandy Chidzambwa ngemva kokuba iqembu lama-Warriors liyanise kakhulu kumncintiswano okudinga intshantshu lwezwekazi lase-Africa we-Africa Cup of Nations nyakenye. uKamambo uthe bavumelane lalo umqeqeshi ukuba uza kwele Zimbabwe ukuzophakamisa umdlalo wenguqu ukukhokhela leli qembu ukuba lifinyelele kumncintiswano yezinga laphezulu.
It's a 2-year contract renewable depending on the performance.
Isivumelwano somsebenzi ngeseminyaka emibili kodwa silakho usingezelela leso sikhathi nxa lomqeqeshi engafeza izithembiso zakhe ezigoqela ukuba sifinyelele ukuyadlala kumidlalo ye-AFCON elandelayo kanye lokuthi sifinyelele ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba okuyabe ngokwakuqala kumbali yelizwe leZimbabwe.
Obephethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lama-Warriors uJoey Antipas kanye lobengumsekeli wakhe uLloyd Chitembwe yibo abakhethiwe ukuba ngabasekeli bakaLokarusic ndawonye loTendra Indiraya yena ungumqeqeshi weqembu lesizwe lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu. Umsebenzi wokuba ngumqeqeshi wakonozinti uphiwe owake waba ngunozinti wamaqembu abalisa eleZimbabwe Saints kanye leli Highlanders uPhanda Mekop yena olesikolo sokufundisa onozinti abasacathulayo elizweni leSouth Africa aphinde njalo abe ngumqeqeshi wabonozinti kuqembu leStellenbosch lona elidlala kusigaba seABSA Premiership. uLokarusic isizalwane saseCroatia akaqali ukuqeqetsha kuzwekazi lase-Africa. Eminyakeni emibili edluleyo bengumqeqeshi weqembu leSudan njalo ngomnyaka ka-2018 ukhokhele lelo lizwe laphutsha lisenza ndaweni yesithathu kumncintiswano weChan oqhutshelwe kwele Morocco. Phambilini kwalokho lumqeqeshi usebenze lamaqembu ambalwa emazweni ase-East Central kanye lase-West Africa. Umdlalo olandelayo weqembu lama-Warriors ukhona mhla zingamashumi amabili nantathu kunyanga kaMbimbitho lapho iqembu leZimbabwe elizadibana khona kumidlalo emibili lele Algeria emidlalweni yesibaya sikaGroup G kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala emidlalweni yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa. Ngenyanga kaMabasa uLokarusic labanye bakhe bazokhokhela iqembu leZimbabwe kwimidlalo yeChan lona yona ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Aún con la nada y lo no lo
Jerusalema ingoma ka Master KG featuring Nomseko isigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amalungu amabandla ezombusazwe akuPollard abuthene kobulawayo ixoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.